Ndakanzwa vanhu vakati wandei vemubato medu nevamwe vandinoshanda navo pano pabasa pangu vachiti vari kungogamuchiravo iwo matext message iwavo anenge achibva kuzanu vachikumbira kuti vavhotegwe, asi ina hangu handisati ndaiwana. Izvi zvinotishamisa nokuti hatizivi kuti ivo vacho vezano database yemafone number yevanhu vakaiwana sei, nokuti isu sebato hatitori nadatabhesi kunyanyanyanya ndingangoti yevanhu vasiri nhengo dzedu kana kuti vasiri masupporters edu. Isu ndo zvinonyanya kuti kadzisa ipapo kuti ndeve potras here vakapa data iri kuzanu, kana kuti econet yachona iyoyo, kana kuti pamwe izeki, kana kuti vose mapati wavo vari vatatu.
Vachiri mumhanzi, nyaya iri kutaurwa iyo navagutu, mungatsanangura here kuti muri kuwana kupi nhamba dzevanhu kuti mutumire mameseji?
Maite henyu, ini ndinongori political analyst, handitauriri ZANU PF, asi ndogoziva kuti ZANU PF ibato rinodii rinotonga mukutsvakurudza kwatinenge tichiita tichinzwa zvavanenge vachitaura. Vanoti ivo ZANU PF ine smallest structure, kana kuti tingati chidzambu chavanhu chinonzi sero inenge ina vanhu 50. Saka pa 50 ipapo tikatarisa kuti ngatiti kumamisha kwakambomira sei, unogona kuwana kuti vanhu 50 ivava vanonzi nezano pf isero vanogona kubuda maybe mudzimba kana kuti nhanhatu kana tomboti zvedu gumi. Saka tikatarisa kwagutu kunobva vagutu, vanhu ivava vanenge vachitozivana zvisinei nepolitics, asi kungoti ndisahwira wangu ndimakonana wangu pai pachivanhu. Vanotengeserana huku, vanotengeserana mbudzi, kuzvitoro ndizvo zvimwe chete, manhambaza azere jikerere. Asi sokuongororavo kwedu kwatechiita, tobva taona kuti no, ava vanhu avaka vanenge vakanyatsokunzvera kuti okay, nenyaya dzesocial media chii chatingaita. Ndofunga pana vanhu vanonyatsokuziva kuti ZANU PF inowanzo kuti musangano kumasero, asi musangano kumasero vanenge vachinyorana mazita, maybe namba dzezvitupa, maybe idzo dzichi namba dzamafoni. Saka izvi hazvitomboshamisi.
Vagutu, pane kutyorwa here kuri kuitwa mutemo nezanu pf pakutumira mameseji? Pane chamungati chakaipa here ipapo?
Jonga, ndoda kutanga ndichitaura nezvebumbiro romutemo, constitution yenyika. Pasection 57 inotaura neinonzi iyo right to privacy. Ndichiverenga section 57 inotaura iyo kuti munhu wega wega ane kodzero inonzi muchirungu iya right to privacy. Toendazve kuno mutemo unonziwo Postal and Telecommunication Act, chapter 12.05, kana kuti kutumira meseji unoziva iyo kuti ndenhema ine chinangwa chokuti hanzi ingoshungurudza munhu, inonzi pachirungu iya causing annoyance, kana kuti needless anxiety, kuti munhu angoshungurudzikana pamwoyo pake. Saka ndo zvinotaura mutemo izvi.
Vachiri mumhanzi,
ndinotaira kuti nokutenda kuti vagutu vataura nemazvo uyezve vari gweta, munhu anonyatsoziva kuti mutemo zvinoreva chii. Meseji yakatumidzirwa napurezidendi wezanu PF Munangagwa yakasvikavo nokwandiri, handivoni kuhlikidzira kwayo kana ichiti ndinokumbiravo vhoti yako pachivanhu. Kukumbira hatingati kushishidzira kana kubvundudzira. Saka inongori strategy iye zvino kuna vanhu vanoita door to door. Indio door to door yakangwara inopfuura nomagedhe akatiwa achienda kumunhu uyu ichikuta vhoti yake. Hapana mutemo wakatyorwa.
Ndaida kungoti hangu nyaya yapa iri papotras, zeki neeconet. Ndo anofanira kubuda pachena kuti database iri vakaripa kuzanu pf zvamboita sei, nokuti ndo pane nyaya.